vana chiremba vakoti nevamwe vashandi vezveutano nhasi vakwanisa kunoisa tsamba yavo yenyunyuto kudare reparamende pamusoro pekushayikwa kwevakafanobata chigaro chomutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association dr peter magombeni asi mapurisa akambenga arambidza vanhu ava kuendesa tsamba yenyunyuto nezuro asi dare rehigh court nhasi rati zvakaitwa nemapurisa hazvisi pamutemo vana chiremba vafamba kubva kuchipatara cheparirenyatwa kusvika muafrica unit square vachitaura nestudio 7 mutevedzeri wemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association dr masimbandoro vati dare rarambidza mapurisa kuvavhiringidza uye pakuratidzira kwanhasi mapurisa anga akatovachengetedza
tendedzwa nedare rehigh court kuti tikwanise kudemonstrata mune runyararo tichifamba izvi tichibva kuparenyatwa tichisvika pano papalamendi tine escort yemapurisa tichichengetedzwa tichiona kuti demonstrata yedu iri kufamba zvakanaka saka parizvino asvika papalamendi vacho
vamwe vana chiremba vanga vachiratidzira nhasi vati dr magombei hama yavo izvo zvinoita kuti zuva nezuva vabatane kutsvaka kuti mumwe wavo ari kupi mumwe chiremba uyo hatiwo anoda kuzivikanwa nezita rekuti peter ati dr magombei hapana chavakatadza asi kuti vaingodawo kuti vana chiremba vakwanise kuwana mihoro inovararamisa zvakanaka
hapana chavakatadza peter chaaingokumbira chete ndechekuti vashandi vadoctors awedzerwe mari vapihwewo mari inotenga zviri kuenderana nekuchinja kuri kuita zvinhu paikonomi saka isusu tatisimudza chinonyanya tisimudza nhasi ndechekuti tinoda kuti dr peter vadzoke hatida kuti dr peter vadzoke chete tinoda kuti dr peter vadzoke vari vapenyu vari mutano vasina kubatwa kana dr peter vadzoka tozotanga kutaura zvimwe zvinotevera
mumwe chiremba anga ari pakuratidzira apa asina kuda kudomwa nezita atiwo kushayikwa kwavamagombei kunonyadzisa nyika
I think zviri pachena kuti tinokuda kuti peter adzoke asina kukuwara pasina chaaitwa ngaadzoke hapana kana reason yekuti wai wakatora peter hazvitaure chinhu zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinokatyamadza kuti hurumende ingaita zvinhu zvakadaro saka ngaadzoke peter pasina whatever macondition no peter no way
vakafanobata chigaro chemunyori muzimbabwe hospital doctors association dr tawanda zvakada vati vari kushushikana zvikuru nekuwanda kwemazuva chiremba magombei vasiri kuzivikanwa kuti varipi vakati izvi ndo zvavaisa mutsamba yenyunyuto
takwanisa kusiya tsamba yedu yanga takanyora semachiremba our petitions tichiisawo zvichemo zvedu zvinosanganisira kuti aichitungamira dr peter gabriel magombe vakangoshayika and kuti varipi izvozvo hatizive atove mazuva 4 tisikazive kuti vari kupi so now weare getting worried tiusurukirwa time teri kufamba tichingoseya kuti chiremba wedu aripi and tazviita mupetition yedu yatakanyora nekutaurawo nyaya dzekuti muzvipatara metiri kushandira mayanjodzi kutoshanda muchipatara imo ndozo hatina zvikwanisiro zvakakwana zvandoo zvanga zviri mutsamba yedu and ya nenyaya dzenhau yemari yedu kuti haichakwani kuti tikwanise kuuya kubasa
kufambwa kwadokita magombei nemusomugovera kwasiya zvipatara zvisina vana chiremba vari kushanda vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti kunyange hazvo vari kushushikana nekutambura kuri kuita varwere muzvipatara havasi kuzodzokera kubasa kana dokita magombei vasina kuwanikwa hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona kutsvaka kuna dr magombei ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutembo Mawere.